Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 13 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neiya yatinoti man supply, and iri kubva paiyoyi inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhena mari dzavo yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500.
Zimbabwe National Statistics Agency, Zimstats, inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana, kana kuti 20.85%, akandeke kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZEC yopa umbowo kukomisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Vechidiki veMDC voramba kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu, vamwe vairatidzira, vamwe vaingozvifambira havo. Pave kuda kusvika gore kubva zvabviswa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Ko, pane zvachinja here? Tichange tichiongorora nyaya iyi nhasi zvakadzama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency, kana kuti Zimstats, inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana, kana kuti 20.85%, akandeke kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008. Izvi zvakonzerwa nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mwedzi wapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumaziva ndadzoka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, vati vanhu vari kutengesa mari pamukoto vachipa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Nekudaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kudzika mutemo wekusunga vose vanotengesa mari pamukoto kuti vakandwe mujeri kwemakore 10.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neiya yatinoti man supply, and iri kubva paiyoyi inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhena mari dzavo yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500. Saka zvaakureva kuti mari yakawandisa iyoyo yaakundotsvaga zvinhu zvishoma zviri kuwanikwa mumaketi, iyaya yatinoti inflation. Saka ndozvatiri kutaura izvizvi kuti mutemo uyu uchatibatsira kuti mapurizi edu agadzikane aive mapurizi ari normal, zvirege tirege kuwana vanhu vane mari dzakawandisisa vachifamba vachitenga zvinhu zvinenge zvishayikwa mustreet, zvozokonzera kuti zvinhu zviya zvitanga kushayikwa. Saka kushayikwa kuri kuitwa zvinhu zvakare pambengi kuchikonzerwa nokushayikwa kwemafuta. Asiko zvino tiri kuona kuti Reserve Bank yakabatsira vanosupplya mafuta vose kuti vakwanise kusipinza mafuta iwo, and taakuona kuti mafuta akuwanikwa mumaservice station wose wose. Saka zvichaita kuti mapurizi ezvinhu mumashops adzikire.
Saka tichi tarisawo mutemo uruda kudzikwa na nemutungamiri wenyika unopera kakwapera mwedzi mitanhatu. Vaziyambi vanova gurukota rezvemutemo vari kunyora were mutemo unozoendeswa kuparamendi kuti unyatsove mutemo chaiwo.
Ichokwadi masimba ya president okudeclare mutemo uyu ane time limit ye 6 yemwedzi mitanhatu, 6 months. Saka zviri kuda kuti pamwedzi mitanhatu iyoyo minista wetu gurukota rehurumende rinoona nezvemutemo vaziyambi vachagara pasi netimu yavo vonyora mutemo iwoyo vouya nawo kuparamendi vodebatewa kuparamendi. Kana wataurwa nezvava kuparamendi tawirirana semamembers of parliament unozoenda zvino raabhiru kuofisi ya president vonosainwa waamutemo unopinda dumbiro romutemo redu nharini nharini unenge waamutemo kusvikira nguva inenge ichizofanira kunge taakuita any constitutional change kana kureviewa constitution yedu asi unetenge waamutemo. Asi kubva iko zvino zvichienda pa6 months idzodzo mutemo uyu unotoshanda zvokuti munhu akaonekwa achiita mabasa okuchinja mari sezvatiri kutaura anotoenda kujere for 10 years.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo GIFS Mugano.
Tikadini selection kwira kuyaita zvanga zvagara zvati apachena chaitotishamisa nechekuti vezimu stats pavaiti 4.4% vanga vachiverenga mafigures aibva pamashops api kunyange zvavari kuti 20.8 yacho iyoyo iri pasi pezvatiri kuona mumashopu. Mukaenda mumashopu maprice mazhinji anga akwira 3 times which is 300% zvichifambidzana nenhau yerate yedollar yaichinjwa kumaket. Nekuti zvikuitika mashopu pavari kutenga zvinhu nokutengesa vanoshandisa inonzi replacement costing kuti ukatenga ukaorder zvinhu unoda kufunga kuti pandichadzoka futi ndichakwanisa kunozvitenga here futi. And nekuti isusu Zimbabwe hatisi kukwanisa kugadzira zvigadziro zvakakwana tinoenda kusouth africa saka nyaya yecurrency inobva yadzoka back yakuti baya. Saka hongu tiri kunzwa kuti inflation yakwira asi kuona kwandiri kuita inini iri pamusoro pevari kutaura yacho iyoyo. Munhu wese anoenda kunotenga hardware yakwira yakakwira zvisingaiti anotengazve mabasic yakakwira zvisingaiti. Kudhara kwaiya kune argument yekuti inflation haizokwiri sitereke zvatiri kuona on average nekuti mabasic commodities ndiwo ane weight yakawanda. Tichiona mabasic commodities i35% weight out of 100 saka kumashure kwanga asikukwira maprice acho saka zvaiti zvikakwira zvimwe zvese uku zvaizodailwa neweight yakawanda kumabasic commodities. Achitekana nemashopu pari zvino mabasic commodities akakwira saka idambudziko kuvanhu vezimbabwe kunyanya isusu zvedu tinotambira mabond note nekuti mari yedu ikureva kuti haichina simba zvava kureva dai tiada kunga tichida kuti mari dziwedzerwe taitoda kuti mari ipetwe katatu kana kana kunyange tikadzoka hedu bheki kuhurumende kana vati 20% zvinoreva kuti maticha nemasoja nesemacivil servants vane right nekodzero topuwa 20% increase kuti vakwanise kuva kusheni paprize asi still hazvikwani kuti vamite maprize arimashopu.
Ko hurumende zvairi kuti kukwira kwemutengo kuri kukonzerwa nevanhu vari kutengesa mari pamukoto kana kuti kuya kwavari kuti kubhena mari ndizvo here?
Ndizvozvo nokuti zvindambotaura mumashure kuti munhu anenge achitengesa macommodities ake anoshandisa inonzi replacement costing zvichireva kuti ukaodha ukaisa mushopu yako wechitengesa unofanira kutanga wazvibvunza kuti dhora riri pamari ndochokutanga ichocho. Ukatengesa wakangoti wachiti hanzi ndinoda kungotengesa nokuti 1:1 yakataurwa necentral bank unonyura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo GIFT Mugano vanga vachitaura parunare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo inoti nhengo dzeparamende dzinofanira kuona kuti mitemo ine chekuita nezvesarudzo yachinjwa, kwete kuti mapato ezvematongerwo enyika aswera achipomera komisheni yavo mhosva. Vanoti mhosva yavanonyanya kupomerwa ndeyekusafambisa basa zvakanaka. Izvi zvataurwa papiwa Hombowo nasachigaro wekomisheni iyi kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika kuti iongorore mhirizhonga yemusi wanyamavhuvhu 1 Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Sachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vaudza komishen iri kuongorora zvakaitika musuwa wa Nyamavhuvhu, pakapfurwa vanhu vakawanda, vatanhatu vakafa, kuti komishen yavo yakafambisa basa rayo zvakanaka, kunyange hazvo pakazoita mhirizhonga, vachiri pakati pekuverenga mavhoti. Amai Chigumba, vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzishandire mitemo muparamende, vachiti kuti vemapato ezvimatongerwo enyika vaswere vachinetsana nekomisheni yavo kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Isu sevakuru vanoona nezvebato runoona nezvesarudzo tiri mushishi yekugara pasi tichiongorora kuti ndezvipi zvakakanganisika patakaenda kusarudzo, ndezvipi zvakakanganiswa nevanhu, ndezvipi zvakakanganiswa nemapolitician, ndezvipi zvakakanganiswa nesu mukuita kwebasa redu. Chinhu chikuru chatakanyanyisa kuona mukuongorora kwatiri kuita kubvira kumaward kwedu nekumaconstituency ndechekuti mutemo unofanira kushandurwa kuitira kuti zvimwe zvezvi zvinhu zvakaitika pasarudzo ini zvisarambe zvichitsokorwa. Saka tichaendesa mapepa atinoendesa kuparlamendi inonzi ripoti yatinoendesa kana tapedza sarudzo. Muripoti iyoyo tichaita, tichaisa zvisungo zvedu zvatichataurira vakapinda nesarudzo vakaenda kuparlamendi kuti isu tinotarisira kuti mutemo vaushandure nenzira dzakadai nedzakadai kwete kuti vazoita hondo nesu kana takuenda zvakare kusarudzo.
Mashoko amai Chigumba aya anotevera kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance pasarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru, ichiti ZEC yaisafambisa zvakanaka basa, kunyange hazvo amai Chigumba vati zvose zvavaiita vaitevedzera mutemo. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati chinodiwa ndechekuti ZEC iite basa rayo zviri pachena. Amai Chigumba vaenderera mberi vachiti sekomishena vana chavakakanganisa pakuziviswa kwezvakabuda musarudzo, kunyange hazvo vakaratidzira musuwa wa Nyamavhuvhu vaigunungunwa kuti ZEC yakanga yanonoka kuzivisa izvi. Vati mazuva mashanu akatarwa nemutemo akanga asati akwana pakaratidzirwa nevaratidziri ava. Varambawo mashoko akataurwa nevamwe vakapa ufakazi kukomisheni iyi ekuti komisheni yavo yakanonoka kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo dzave pedyo nemahofisi avo dziri muHarare, vachibuditsa zvakange zvabva kune dzimwe nzvimbo dziri kure neHarare, izvo zvainzi nevamwe zvaipa mukana wekuti sarudzo idzi dzibirirwe. Amai Chigumba vati zvavakaburitsa ndezvechokwadi, kunyange hazvo MDC ichiti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Doya residue yakataurwa na Chief Justice iya kuconstitutional court kuti vaifanira kuvhura muballot box ndo munenge mine residue inotaura kuti vakavhota vangani, vakakanganisa mapepa vangani, zvichinzi ndo humbowo husina mubvunzo wekuti chii chakaitika mupolling station.
Zvichakadai, mukuru wemapurisa ari kuferefeta mhirizhonga iyi pamwe nekufa kwakaita vanhu vatanhatu musuwa wa Nyamavhuvhu vaEdson Runganga, vaudza komisheni iyi kuti mapurisa hasati ave nevanhu vaari kufungidzira kuti ndivo vakapfura vanhu vakafa, kunyange hazvo vati vakasunga nhengo dzeMDC 41 chete maererano nemhirizhonga yemusi uyu. Vatiwo havazivi kuti ndiani chaizvo akapfuura vanhu, kunyange hazvo komisheni iyi ichiti ine mavhidhiyo anoratidza kuti masoja ndiwo airidza pfuti. Mumwe ataura nhasi vaGabriel Chaibva vainge vari nhengo yeMDC vasati vaenda kuZANUPF vange vachipa humbo hwekuroverera vechidiki veMDC, asi vamwe vanga vachishora huchapupu hwavo vachiti hwange huchiratidza kutsigira ZANUPF. Zvichakadai, imwe nhengo yekomisheni iyi vaLovemore Maduku vati komisheni yavo ichagara pasi yoona kuti zvakakodzera here kana kuti kwete kuti ishevedze mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vazopa humbo komisheni zvichitevera mashoko akabuda nezuro ekuti vaMnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa musi uyu, pamwe nekuti mashoko akataurwa navachamisa ekuti vaisazotambira zvainge zvabuda musarudzo kana ZEC isina kuzivisa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru ndivo anonzi akakonzera kuti pave nemhirizhonga musi wa 1 Nyamavhuvhu.
Ayo vanhu ngavanzwe sezvo zvatiri kuita, tiri kungonzwa zvitaurwa nevanhu hatisati tasvika pakuti toziva chii chakaitika. Saka umbowa utara ndotora wana wana ndaiso kutanga kwa wana wakava kutanga tanga vayengu utara seku wana ne kufunga kwa wari kudi kwa wari kuita. Basa rekomeshe ndire kuzo buda pa nopezi silamsu wa wana. Chii chakaitika ndiana akaita chii. Zozu chiri kukomeshe ndire noso decide wa shunofamba sile.
Zvichakadai commission iyati ichaenderera mberi musi wa 21 mbudzi nekunzwa humwe ufakazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyoyi vechidiki vebato rinopikisa reMDC vaburitsawo gwaro vakwatori venhau vachitsutsumwa zvakanyanya nemashoko akataurwa nevamwe vakuru vemapurisa nemauto kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu muHarare. Mapurisa nemauto aya aipawo humbowo kukomisheni yavamonhlande iyi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri wevechidiki muMDC uye vachimirira Highfields mudare reparamende vahepi muchidziva kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa, chekutanga ndechekuti tinozova kuti anongori manyepo. Munozova kuti kana chinhu chagadzirwa zvemanyepo sekugadzirwa kwakaitwa komisheni kuti yakagadzirwa zvemanyepo kuti vavhare vana veZimbabwe kumeso. Nanhasi manhu vanoenda ipapo vachinoti vachinonyepa under oath vari kuzviita zvevachingoita manyepo. Isusu Movement for Democratic Change kuYouth Assembly hatina patinogona kuwanikwa tiine zvombo. Muno muZimbabwe munozviziva, vagari vese veZimbabwe vanozviziva kuti muno hamubvumirwi kungotengeswa futi nje. Muno muZimbabwe vagari vanozviziva kuti haugoni neintelligence nesecurity iri muno kuti uite puti ugova nayo igotorira igotorarama nayo for a week zvakadaro. Asi tinozviziva hedu kuti vanhu vari kuenda kucommission ikoko vachinonyepa kuti vainyepere nyika mukuti vasvibise musangano. Uyezve unoda kutora iyo ndeipi?
Ndoda kuti tidzoke honorable pa Vanguard apo. Iyo Vanguard ndanzwa kuti yakazomiswa.
Vanguard yaingori urongwa hwataive nawo hwekuunza discipline neloyalty mumovement. Zvazvisinei neanything chiri military. Asi kuti vamwe vakanga vakunosenzesa kuti izvozvo zvamuri kuita zvinounza discipline neloyalty musangano zvinoenderana nekuti munopedzera maakuita sevanhu vechiuto and so forth. Saka takazongoona kuti aiwa, all right, isusu zvedu nyaya yedu yeloyalty nediscipline muMDC inorarama irimo, hatichaiti hedu zvataiita zvekuunza madiscipline and loyalty kupati. Ndo chete zvinongwa zvaive.
Mutungamiri wevechidiki muMDC vachimirira Highfields mudare reparamende vahepi muchidziva vanga vari parunare vari kuHarare. Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa nemauto pachigaro vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba yekuti zvitange zvakare kufamba? Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba kuti zvitange zvakare kufamba? Zvinhu mune zveupfumi zvakamboratidza sezvakanga zvaive kunaka mushure mekupindira kwemauto, izvo zvakamboita kuti zvitoro zvemunyika zviwanikwe chero chinhu chaidiwa nemunhu. Asi mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino, zvinhu zvakatanga zvakare kusunga, zvinhu zvichishayikwa muzvitoro, mari yekunze ichinetsa kuwana, mafuta edzimotokari achishayikwa. Izvo zvinonzi zvakaita kuti mitengo yezvinhu munyika ikwire zvisina mukare akamboona. Boka reZimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat rinoti mitengo yezvinhu yakatokwira nezvikamu zvinodarika zvishoma 16 kubva muzana mumwedzi waGumi guru gore rino, kunyange hazvo mamwe mapoka ari kuti mitengo yezvinhu yakanga yambokwira yave kuderera uye zvinhu zvizhinji zvave kuwanika zvakare munyika. nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hapana chakashanduka kubva pakabviswa vamugabe pachigaro vachiwedzera vachiti kana paine shanduko yakavepo ingatovei kuti zvinhu zvakatowedzera kuoma.
Tingati chakaitika pakaita vimbo yekuti paizova neshanduko, asi takatarisa kuti gore rapera hapana chatati taona chashanduka. Zvinhu zvichakaomera vana veZimbabwe, dzimwe nguva pamwe pacho zvatowedzera kuoma kudarika zvazvanga zviri gore rapera.
Ukuwo vemabhizimusi vakawanda vari kugaro chema chema kuti havasi kuwaniswa mari yekunze yavanoda kuti vakwanise kupinza munyika zvekutengesa nezvekugadzirisa zvimwe zvinhu zvavanotengesa, vachitiwo havasi kunzwisisa kuti zvinhu zvakanangepi pane ino nguva. Mumwe wevanhu ava mutungamiri wesangano ravana muzvinabhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare.
Hatichazivi zano nokuti officially tiri kunzwa kuti ikonomi iri kuita zvakanaka, asi at the same time tinonzwa futi kuti some of the problems dziri kuitika dzimwe nguva zvinombonzi because of the economic growth.
Vashandi vakawanda vanoti havachakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuda kwekuoma kwaita upenyu, izvo zvave kuita kuti vade kubhadharwa nemari yekuAmerica kuitira kuti vafambirane nemamiriro akaita zvinhu. Varayiridzi vakatotanga kuratidzira vachida kuti vawedzerwe mari dzemihoro uye kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuAmerica. VaThomas Masvingwe vanoti vashandi vakatonyanya kuomerwa neupenyu mumwedzi gumi nemiviri iyoyi.
Hapana shanduko yataona yaunzwa nekubviswa kwaMugabe. Shanduko yataona ndekuti kutambudzika kwevashandi nevarombo kwatonyanyisa.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco Ekemu Chakanetsa vanoti vane maonero akasiyana nevamwe vatauri vose avo sezvo zvinhu zvakaratidza kujeka kubva pakapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa panyanga.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa, nemamainzi mamwe aakuvhurwa kuna Nabulawayo kuna Nagwanda.
Kusvika zvinhu zvaratidza kugadzikana kuburikidza nekuderera kwemitengo yezvinhu, kukwira kwemari dzinotambirwa nevashandi dzemihoro pamwe nekuwanikwa kwemari yekunze inodiwa nemabhizimusi, vakawanda vacharamba vachiona sezviroto zvisingabatiki zvokuti vamugabe ndo vakanga vakasunga zvino mune zveupfumi. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Panguva ino gore rapfuura, mauto eZimbabwe Defence Forces akatanga kupinda mumigwagwa achibvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro, uye akatsigirwa nevanhu vese kubva kumapato akawanda wanda ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Ko, vanhu vari kuona mutsauko here pakati pavamugabe nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa? Godwin Mangundla anotipa nyaya iyi.
Zvinhu zvainge zvaita manyamamire nerongo muhurumende nemubato riri kutonga reZANU PF, umo vanhu vainge vave kudzingwa basa zuva nezuva. Vanhu vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vainge vadzingwa basa semumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanopotera ku South Africa vakawanda vainge vadzingwa mbato iri uye vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vanonzi nevamwe mbato iri vainge voita madiro ajojina mbato nemuhurumende izvi zvakazoita kuti mauto apindire achiti aida kugadzirisa zvinhu mbato nemunyika veruzhinji vakatsigira dano iri vakapinda mumugwagwa sezvo vainge vaneta neutongo hwavamugabe mumwe wemugari wemuharare vaowenhiwayo vanoti pakapinda mauto mumugwagwa vakambotadza kuziva kuti chii chaiitika asi vakazofara apo vakaziva kuti chaive chirongwa chekubvisa vamugabe pachigaro
sakuona patakaona kuti zvinhu zvakunoenda kuti vamugabe vasiye basa kutanga takatanga chita ndofunga matambudziko edu akudi akupera asi nekuzoona kwenguva kuona kuti kubva kwakazoita vamugabe kusvika pane parinhasi gore rino ratakutarisa kumashure kuti zvakaitika takuona kuti zvataita katarisira nezvataishuvira nezvataita kafunga hazvina kunge zvichizadzikiswa
vanoti havasi kufara nezvavakiitika pari zvino sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika
chinhu chakaitika isu vanhu tisiri mukati macho chinhu chakarongwa kwachakarongwa chinhu changachida kuzadzisa zvachazadzisa asi isusu takashandiswa kusagutsikana neutongi hwamugabe kuti zvibudirire zvakarongwa
amai Winnie Dongo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vakabviswa pachigaro nechisimba vakazvifarira nekuti vaiona sekuti zvaiita kuti vagare zvakanaka
sevanhu vaishuvira echange munyika taiti kukauya new leadership new government zvinhu zvichachinja but you are not seeing any change things are actually getting worse zvinhu zvokushayikwa mabasa achona vari kuti Zimbabwe is open for business but we haven't seen anything chikunzi open for business mafuta hakuna zvinhu zviri kukwira and the salaries are not even going up but zvinhu zviri kungokwira so we are not even seeing the change
muzvare Melani moyo vaudza Studio 7 kuti mufaro wavakaita munambudzi gore rapera wapera nekuda kwekuoma kwaita upenyu vanoti semaonero avo hapana chashanduka uye vave kutotya mauto zvichitevera kupfuura kwaakaita vanhu muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu
ende takatobatana tichitokurudzira tiriko kwatanga tiri kuti aiwa masoja ngaaendere mberi pamberi nemasoja tichiziva kuti tichifungidzira kuti zvinhu zvichanaka ende upenyu huchachinja mabasa achawanikwa vakaenda kudiaspora vachadzokawo asi iko zvino tikuona kuti hapana chakachinja
asi vaHilary Shumba vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa nemauto munambudzi gore rapfuura vanhu vasununguka zvakanyanya munyika
ini ndoti zvakaitwa nemauto munyika yezimbabwe gore rapfuura tiri kufara kuti pari zvino mwana wezimbabwe asununguka hakusisina zvaya zvekuti aityisi dziro kana kutya kutaura mazita evakuru ungave makombi ungave maruva matinogara asi iko zvino izvi tinototaura takasunungudza kushoropodza kana kuti kukurudzira tinototaura zvakaita se takasunungudza chingotenda izvo kuti masoja akaita chinhu chakanaka
vatiwo nyika yakaita sarudzo dzakachena ikakoka vekunze izvo zvange zvisingaitwe nehurumende yavamugabe vashumba vati zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa iri kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika vanongorora zvematongerwo nyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa kuti sei vanhu vasiri kufara nekuti pane zvimwe zvakavimbiswa zvisina kuitwa
vanga vakapromiswa kuti soon after kubvisa vamugabe vanhu vacha create a government of national unity uye vanhu veMDC vanhu vemucivic society vanhu vemuZANU-PF will be represented ndosaka people were very happy but the promise yacho haina kuita sei haina kuitiwa takaona vanhu vachitanga kuita sei kurecreate from kubvira time iyoyo
vagumbo vati zviri pachena kuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu akatowedzera pasi pehurumende iripo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Zimbabwe iri kusvitsa gore rizere mangwana apo masoja akapinda mumigwagwa yeHarare akapitigura hurumende yavaRobert Mugabe nechisimba. Nhasi muchirongwa cheThe Connection tichange tichibvunza vechidiki kuti pane shanduko here muupenyu hwavo kubva zvabviswa vaMugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0818 ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni ntungamiri nkoma.
Nacho chiziviso ichita bva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kulwesi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kulolu kuthi ngithi kuyini osokwaguquka, kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabwe sesesaba ukwedlula laphana, sokubotshwana ukwedlula laphana, imbhobho ezitaradeni siminingi.
Iningi selizisola ngokutshengisela elakwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye, besithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ASEC bathi amalunga edalela ephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abebandla leMDC basole kakhulu indlela amapholisa lamasosha abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula uDlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe usezisola ngokutshengisela akwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe, uMnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye, esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni, kodwa kuchiye ilizwe selibuswa ngabebutho abalokhu beqhubekela phambili besephula amalungelo oluntu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
So edlule umnyaka umongameli Emmerson Mnangagwa enikezwe intambo zombuso ngabebutho, kodwa iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe kanye lezombusazwe lokho kumadolonzima nxa kukhangelelwe ukuthi uMugabe washiya njani. UMnumzana Kuzana Idombo isakamuzi seHarare uthe ukukhetha uMnangagwa ngemva kokuba ehlezi isikhathi eside eziphatha amandla kumbuso kaMugabe akuqedanga induba elizweni.
Kumnyaka odluleyo sitshengisela sikhupha uRobert Mugabe, asizange sibekwazi ukuthi ukufaka uMnangagwa akusoze kuntshintshe lutho ngenxa yokuthi umbuso weZANU-PF ngumbuso oyekela umnotho welizwe usiwa, ngumbuso owephula amalungelo abantu njengalokho esesikubona kumbuso kaMnangagwa. Esingakutsho ukuthi ukuze ilizwe liqhubeke phambili lithuthuke kufanele kuntshintshwe uhulumende wonke olokwenza lebandla leZANU-PF, kube lomunye uhulumende omutsha ozaletha ingqondo lamacebo amatsha azahambisa ilizwe phambili.
Esinye sakamusi Harare uMnumzana Thenisa Ntungagwa uthi umehluko okhona ngemva kwezehlakalo zanyaka yenye ikuthi abebutho sebelamandla edlulisa amalawulo.
Akulula ukuthi ngithi kuyini osokwaguquka, kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabwe sesesaba ukwedlula laphana, sokubotshwana ukwedlula laphana, imbhobho ezitaradeni siminingi, lakho intengo yezinto isiphonga usitshintshela. Engxenye lowo mngamelo uyalungisa ngingazi, angeke ngatsho ukuthi, kodwa ke hayi umumo wakhona angiwuqondi kakuhle.
Omunye wabatsha walaba abatshengisela ngokuwa kombuso kaMugabe uLeopold Mnende uthi akusoze kube lomunye umbuso ozadlula ukuhlukuluza kwabantu njengomgabe.
Emna nansi edolobheni eHarare sibili samatsha sisukisela kuSamora loSimon Mzinda saboda safika eState House sasuka sadlula eMunumtapa sadlula saya nyumva kwe HICC asihamba zonke indawo endangizisoli ngalokho esakwenzayo umgabi kwasekuyisikhathi sokuthi ehambe angimkhanuki njalo lokho esikubonayo ukuthi lizwe selilibi ngiyakwazi ukuthi ngumnankagwa kodwa akutsho ukuthi ngithi umgabe phende umgabe was the worst leader esingamfuna lapha emhlabeni ngazihambele siyakholisa thi kungcono
kodwa abanye abafana nomnumzana Richard Mahomva oyingcwethi kwezenotho uthe izifiso zabantu bezimbabwe ezabenza batshengisele azifezwanga nguhulumende kamnankagwa
okuqakathekileyo okwakudinga yizizalwane zezimbabwe kwakuyinguquko yezize ukuphila kwabantu ukuthi umuma womkhonomi ulungiswe ngoba siyakhumbula ukuthi unovemba eqalisa enye ingxaki yayivele ikhona yayindaba yezokutholakala kwemali emabhanga esiyibona ukuthi lokhu iqhubeka isiba luhlupho olukhangelelwe ngabaningi baseZimbabwe lokho kungangukuthi sinxa sesikhangela umkonomi nje ngokugcweleyo sibone ngathi thina izifiso zikaZulu ezenza ukuthi abantu bekhuphe umgabe kazikathi ukugcwaliswa kulokunye okufanana le ndaba ezifana lezokuthula sabona ukhetho oludlulileyo belilokuthula njalo lokuthi uhulumende usenze amacinga okuthi kulungiswe indaba zokuxolelana ngohlangothi lwe-National Peace and Reconciliation Commission.
Iningi lengcwethi ezicubulunywe ngezombusazwe kanye labantu makhaza bakhala ngokuthi ungena embusweni kukamnankagwa nyakenye kakuzange kuguqule lutho ngoba inhlupho ezibhekane labantu kukhanya seziphindwe kabili loba kathathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ekobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngesimo somnotho welizwe lezombusazwe ngemva kokuhluthunelwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka odluleyo ngolwezi zinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenziwa ngaphandle komthetho kwakuphandle komthetho ukuthi kube ikhu yakho constitution njalo akulanto eyasinceda ngakho. EZimbabwe silokhu sihlupheka njalo i-system ayitshintshanga from umgabe to umnankagwa kula nto yatshintsha kwatshintsha nje ubuso obusesihlalweni kodwa i-system yankona lokho enjalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane lo maphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kula izolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulo mongameli umgabe ekhona lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali besingaboni izinto ezitolo ziselakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi kanti-ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezisenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni kumabonakude lasebulenjini obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokho bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda kakhulu. Hayi, ntiyo ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awulento elungayo lapha. In fact, into the ashoda, if you are ashoda, umuthi vele kawutholakala abantu bayacela ama US dollars. There's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abana abalamanga, because before ama elections babesithi bayasayina ama deal, ama billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, awula mehluko, awula mehluko. Yonke into vele is worse. Awula vele into vele ehamba yona. Awula into vele elungileyo lapho. Awula. Next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle, akula tshintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela ayaphezulu. Tshengisa ukuthi uMnangagwa yena kusho ukuthi lezitha asebenza lazo ezifuna ukumehlisa, ngoba bathi bona bafuna ukuba umgabe into ezizalunga, kodwa akula nto selulungile. Ungakhangela political akuvele bayalwa khona labo Chiwenga, sikwazi ukuthi kuyenzakalani. Kutho ukuthi bathembisa namanga, batshela namanga akwazi ukuthi bazakulungisa lo ndaba lolu, otherwise namaZimbabweni siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe, bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni, kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kamgabe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Wanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhutshwa yileli thuba.
Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi amalunga edalela eParliamente kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni, hathi ukuba abamabandla ezombusazwe abe elokhu esethesa likhomishini umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela. Lokhu ngokunye okuphume ngesikhathi umgcinisihlalo wale ikhomishini sipha ubufakazi kukhomishini edingisisa ngembangela yodlakela lokamhla ka-1 kuNcwabakazi. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission ZEC uNkosikazi Priscilla Chikumba utshele likhomishini edinga iqiniso ngokwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi, lapho wadutshulwa abantu abayisithupha bafa, ukuba ikhomishini yakhe yaqhuba umsebenzi ngendlela lanxa waqhamuka lolu dlakela. Kulapho akhuthaze amalunga edale lePhalamende ukuba aguqule imithetho elawula ngezokhetho, hathi ukuthi abamabandla ezombusazwe abelokhe ehluphana labezeki. Kodwa uZulu eHarare uveze ukukhathazeka lokudana okukhulu ngendlela abezomvikela abafakaza ngayo phambi kwekhomishin ecubungula ngembangela yokuqhamuka kwezehlakalo zamhla ka-1 Ncwabakazi. Omunye wabo ungumnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Njengabantu, njengamaZimbabwe, especially njengebutho lesizwe, akumelanga siyale lezinto ezikhanyayo ukuthi zingenzakala, ngoba sicina sesilulaza ibutho lesizwe. Bona kulomunye ade khuluma ukuthi izikhali lezi zingabe zatshontshelwa ibutho ngabantu be-MDC. Kuletha umfanekiso fahanu webutho lethu masekuthiwa liyatshontshela izikhali, sisefu yini thina? Ngibonani nje izinto ezinye nje sesizenzayo yilokhu yaukuthi sizama ukuthi sivale ngodaka nje inkonxa evuzayo, sibona ukuthi iyazivuzile. Ukwenzakala kwayenzakala, abantu abavume uma kwayenzakala, it's a mistake, uma kuyimistake. Ayikhona ukuthi kuyalwe konke lezi zinto ezingayalekiyo.
Osekusenzakala uGumbo uthi ikudlala ngengqondo zabantu.
ezinye izinto zi-obvious ukuthi umuntu uyambona ukuthi uzama ukuyakha uzama ukuyakha indlu yomdaka engikhoyo esikhulumela ezinye into ezingazizwayo. Bonke abantu umhlaba wonke ukubonileyo ubone isotsha liguqe phansi lidubula lalingeko ku-45 degrees engilali actually below 45 ungakhangela kahle ukhayele nje sebekwenziwa i-social media abaningi kuyakhanya nje la uyazibonela ukuthi umuntu lwana wayeku-shooting position even esamile wayeku-shooting position ngoba wayeshoota exactly ngathi liyana kwakuyingaki from uqalisela ku-ground emhlabathini usiya phezulu usizofika kuye kwakuyi-90s ukuthi uyawushoota zinjaya abantu enyameni. So kunzima kuyaleki lokuya
uthi le kuyimizamo nje yabantu abazukuthi benza iphutha kodwa sebezama ukuvala into engavalekiyo.
Manje abona ukuthi indlela abavala ngayo sebeyenza ukuthi even labantu abafuna ukuzoletha imali yithi abafuna ukuzoinvesta begcine besesaba ngenxa yokuthi ngizima besizwa abakhulu bamabutho ayo bathenjwe elizweni bekhuluma besithi bona izikhali zikhona kulabanye futhi abaphakathi bona ngala baduze lawo besithi bona batshontshelwa izikhali ngamasivileni kwenza ukuthi abantu besabe ukubuya le mali zabo elizweni. So ngendlela engakujwe ukuthi bazama ukuvala ngapha badiliza kuyaxotsha bafuna ukuza ngenxa yokuthi ma ungabuya njani wena uzofaka imali yakho lapho ukwazi khona ukuthi uzadityula wena abantu bathwele izikhali.
Okugcizelelwe ngumnumzana uNkosikhona DVD isakhamuzi sedolobheni leHarare.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba umongameli omuntu uqale sesithi open for business awukagwani lomnyaka nje engelile esikhundleni bethetha amandla ngamasotsha wonala futhi sesibhizi ngawo kathesi. So akula investor engaba confident ukuthi ababusayo abangani abakwazi ukuthi into zihamba njani izinto ziyalahleka ezinjengembhobho ama-civilians alaye imbhobho yakhona. So mbani ongafaka imali yakhe khona lapho engakwazi ukuthi umbuza aphuma la esegidiswa yiyona leyo mbhobho futhi.
UDBD uthi kuyayangisa ukuba selululazwa udaba lokubulawa kwabantu abadutshulwayo kukhuba lokuthuluka abalahlekelwa yizihlobo.
Kubuhlungu kakhulu ngoba nxa ukhangela abantu abakhulumayo laphana even le panel yama-commissioners kwesinye isikhathi ababona behleka bona labo kwesinye isikhathi baya bezibuza ukuthi kathi besizodlala so kumbe besizoyenza umsebenzi wokuthi sidingisise sicazulule ukuthi kathi abantu bebulawa kangaka edolobheni kwahamba njani into leyi singayicorrect-a njani ngoba mina kathi esingendlela engibona ngayo even imuli ezi-affected directly amboni kuyinto nje abangayithatha serious ngoba ilulaziswe kakhulu. 1, 2 uhulumende nongokwakhe nxa esithi i-commission of inquiry bafuna ukuthi izinto ezizatholakala from that commission zenziweni nxa vele sokungamatope kunje.
Kusenjalo abekhomishini le bathi khona bezoqhubekela phambili ngale nhlolisiso mhlaka-21 lwezi besizwa ubufakazi balokho okwenzakala mhlaka-1 Ncwabakazi lapho kwadutshulwa khona abantu abayisithupha edolobheni leHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC umnumzana Brian Dube uthi bayasola kakhulu indlela amapholisa lamasotsha abagcone ngayo phambi kwali khomishini izolo.
Amavidiyo aclear and kwenzakala emini nje ilanga likhona umuntu wonke ebona ukuthi isotsha laguqa phansi labamba umbhobho wadubula abantu bonke bekhangele. So akungabi liqinisa ukuthi umuntu athi yena hhayi asiyo msotsha lwane lambonayo eguqile edubula. Abantu abadubulayo ngabantu be-MDC. I-MDC Youth Assembly vele ayilambhobho and abantu abadutshulwayo at the same time baya-allege ukuthi bathi ngabe-MDC then sebesithi badutshulwa futhi ngabantu be-MDC akula nangqondo. But esingakufuniyo kakhulu ukuthi bathathe abantu njengathi siyisithutha ezekuthi asibone ukuthi qiniso yiliphi.
Elifuna kwenziwe njengabatsha be-MDC kuyini ebelifisa ukuthi ngabe amasotsha lamapholisa akukhulumile?
Sikusolayo ukukhuluma amanga ukuthi bona bekwazi ukuthi babulala abantu sebefuna ukwenzi umuntu wonke isithutha sokuthi vele abantu kababonanga ukuthi kwenzakalani. Esifuna ukuthi bakwenze iZimbabwe National Army ifanele ukuthi ipolise kulizwe lonke ukuthi hhayi siloxolo we did wrong sabulala abantu sasingafanelanga sibulala abantu. Bebuza nje ukuthi ama-results angaphi abafanelanga ukuthi abantu babulawe ngenxa yakho nokho.
Kodwa liyavuma ukuthi iningi labatsha ababetshengisela kwakungamalunga e-MDC
lokuthi kwakulodlakela olwaqhamukayo.
Kwakungeladlakela, akwakungela umuntu othiwa ngo-MDC ngoba noba ngowani, kwakulama-voters ayefrustrated ukuthi hayi abantu sebephuze lama-results sebefuna ukuthi ntshontshele. It was not a political party activity. It was a response by the people of Zimbabwe. It had nothing to do with the political party. Kwakungeladlakela, which is why abantu babaleka. Nxa babelodlakela babefanele ukuthi babisele phe. Abantu babe-CSZ offices ukuthi bathi hayi hayi kanti linabantu ama-results athi angaphi, ngoba in terms of the procedure yokucounta ama-votes sasiqala ngakalokhu zena ngaka-president kulandela ka-MP kulandela ka-council. Kusitsho khona ukuthi ama-presidential results yiwaye fanele ukuthi abe ready, abe no-announcewa ngoba yiwaye phela first before the other one. So akula nto yokuthi abantu babesilwa.
Lo ngumnumzana Brian Dube, isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MTC, sixoxelaye eseGwero.
Ele Zimbabwe lifikisa umnyaka ogcweleyo kusasa lapho ivutho elangena khona esitaladeni zeHarare lahluthunela umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso. Abasakhulayo abaningi labo bagcwala esitaladeni besekela ivutho. Umbuzo esiwubuza abasakhulayo laba kuhlelo lwethe connection namuhla ngokuthi iziloyiso elalilazo ekusukeni kukaMgabe sezifezekile na? Sokulobubelo yini empilweni zenu? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu le-Facebook ele-VOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lilokhu lililizwe elithakazelelwa izifundi eziningi emhlabeni jikelele ukuyafunda emakolishini amayunivesithi akhonale, kodwa-ke leli nani lehle kancane eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kuphume embikweni wabenhlanganiso Institute for International Education walumnyaka we-Open Doors Report abathi imbangela ingabe kungumbuso kamongameli Donald Trump olukhuni kwabokuza. So kubhubhe abantu abangamachumi amane lambili 42 engozini yokuqhamuka umlilo ngenyakatho kwesigaba seCalifornia khonapha eMelika, okuyisigaba esihlala iningi libadume ngemfanekiso yamafilimu awebhayisikopo aweHollywood. Inhlanganiso ebona ngezokudla lokulima kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations owe-Food and Agricultural Organization. Uxolo kathesi asizwe eziphathelane lomnotho welizwe sizethulelwa ngu-Chris Gande we-Studio 7.
Nyakenye ngenyanga yonale ekalwezi kwaba lokujabula okukhulu abantu bengena isitaladeni sebezwe ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe usesukile esihlalweni. Inenge lalijabulela ukuthi umuntu ababebona enguye owaletha ubunzima kwezemnotho lempilweni yakhe uZulu useze wasuka. Kodwa babengazi ukuthi udubo luzaqhubeka lusiya phambili ngesiqubu. Mpela abanye sebesithi umbuso kaMgabe wawunganeno nxa uqathaniswa lowakathesi. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi kungaba kulomehluko omncinyane kwezomalungelo kaZulu, kodwa kwezomnotho sokufana kuphinde kube lukhuni kulanyakenye.
Ye nxa siqathanisa okwenzakala khathesi ngezomkhonomi siqathanisa okwenzakala last year ngo-November ku-SCCB. Ngoba nxa sikhayela khathesi into sezikhwelile, into ziyashota. Inflation yena ekhona ngo-2007 isikhona njalo, kodwa last year ngo-November kwakungekho konke lokho. So nxa siqathanisa lo-November last year hayi sokuwesisibili.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi okwenzakalayo kungaba yizikhubeko nje ezizedlula ngokuya kwesikhathi.
engingakutsho sibili kande lapha ukuthi okukathesi ngemva komumona lo owa oke wahamba wangani ubamuke wezimali umumo wakhona ufana nokwa umnyaka ophelileyo umumo wakhona uphansi ngoba nxa ngikhangela ngiyananzelela ukuthi sokusala isikhathi esifitshane esilandele isikhathi sekhisimusi kodwa-ke okuye ngikunanzelelayo ukuthi hhayi izinto ziphansi lanxa nje kodwa sokungani kuyakhanya ukuthi sokufuna ukubuyela emumeni wakho ngabona ukuzahlupha futhi njalo kakhulu yizo zenezi zimali zakhona zokuletha kakhulu izinto lezivelela ngaphandle yikho mbona ngani ikhisimusi lelizayo ikhisimusi elitshiyeneyo lamanye amakhisimusi leya ngekhisimusi elidlulileyo ngoba kungani umumo wakhona uphansi.
Intengo ezitolo iya ilokhu ikhwela mihla ngemihla umnotho ugugudeka ngamandla kodwa uGawule uthi lokhu akutshengisi kwehluleka kwabaphethe intambo zombuso.
Ngakuthi ogandeka okwakhe yikuthi ngiyeke ngithi ukuthi bayehluleka ngoba asibanikele isikhathi gande isikhathi esinjengokuthi mina ngiyanthanda ukuthi ngilinganise ukuthi umthuli mncube wathi ekhuluma idaka lakithi uminister of finance umthuli mncube lathi lona hhayi ake sikhangeleni nje inyanga zibe ngu-6 nje esingemva kwakhona okwe sibone ukuthi akukho yini okunye okutshintshileyo ngemva kwalokho abantu bazagashithi bakhulume okwathi esigande kusesekumasinya siwa bakithi.
Kodwa ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa labanye bakhe sebehlulekile.
Nxa thina sazitshelwa phela mnumzana kuthiwa khona i-new dispensation. I-new dispensation kayivukile kuguqula izinto impilo zabantu zingathi ziba ngcono. Nxa sokuthiwa khona i-new dispensation sebekhipha umgabe sebezifake bona kodwa izinto zilokhu zikhanya zibheda kutho ukuthi zilawula uhlukantshitshayo sokutshengisa ukuthi ababekhuluma besithi bona ukukhipha umgabe ufaka uMnangagwa akuntshintshi lutho ibhasi yona yibhasi yezanu yikufaka izintsha zidriver. Ngibona ngathi mina okuqakathekile ukuthi siyesikhulu
amazwe awentshonalanga ayethembise ukuphathisa iZimbabwe ngemali akhanya esemadolonzima.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uthi usezisola ngokutshengisela akwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Ikhomishini yeZEC ithi amalunga edale lephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abacha bebandla leMDC basole kakhulu amapolisa lamasotsha ngendlela abathi abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula udlakela lukancwabakazi 1 izolo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.